Vasi pavhurwa zvikoro, vana vazhinji vakundikana kuvike vachiuya kuzvikoro sekutarisira kwatatichiita. Kumaboarding schools ari kumaruwa, mamission schools, 30% yevana on average pakutarisa kwaitwa negungano redu ndo yevana vakwanisa kuuya. Kune mamwe maday schools wo ikumaruwa, 65% yevana ndo yakwanisa kunge vachiuya. Tichitarisa maaverage yezvikoro zvatatarisa, tichitarisa zvikoro 10 maboarding schools per province, 10 maday schools per each province. Matichawo zvakare mamwe anga achikundikana kusvika kumabasa nenyaya yekuti vari kushaya mari dzavo mumabhanga. The salary yavakawana musi wa2 September vamwe vanga vachingogwisana nekuti dai vawana mari vakwanisa kuenda kumabasa avo. Tatarisawo zvedambudziko rimwewo ranga roitika kuti vanga vaendako vacho kubasa vasvika nekushungurudzwa. Vamwe vari kutaura nyaya dzekuti vari kushungurudzwa nevanhu vemunharaunda dzavanogara. Especially members vedu iroro Teachers Union of Zimbabwe vachipomerwa mhosva yekuda kushanda nemamwe mapato kubvisa utungamiriri kutonganisa.
Zvikonzero zvipi zvatadzisa vana varayiridzi tanzwa kuti vari kutadza kutora mari dzavo kumabhanga?
Vabereki vatakwanisa kutaura navo nevamwe vana vanoti ivo havasi kukwanisa kuwana mari dzemaschool fees. Nevamwe vari kumaboarding havasati vawana mari dzacho dzemafees, vachiri kumhanyamhanya vebishi rekutsvaga mari kuti vawane. Vamwe vari kutoo mari dzavanadzo dziri kumabhenga, vachiri kungotsvaga kuti vaone ine mari inobatika kuti mwana akwanise kuendawo nyika akatakura kuchikoro. Ndosikonzero zvavanyopiwa nevana. Asi vana vekumaruwa vazhinji tanzwa dambudziko riri rimwe nhamwe yekutosha chekudya nedzimwe dzimba.
Ko, panyaya yekutyisidzirwa kwevarayiridzi matanho apa amuri kutorawo sesangano?
Tanyanyokurudzira vose vataura nyaya dzekushungurudzwa kuti varipote kumapurisa ari pedyo navo. Izvo zvizhinji vamwe vacho vanga vachiti vanotya kuti vakaripotera vanhu vacho zvinhu zvinozovawesi. Taakumbunyorera zvakare kuna vachiuri kuti vaite stepa kubasa ravo rekuchengetedza vadzidzi. Takataura zvakare neministry yeeducation kuti iwanewo matanho aingatori kuti ione kuti vashati vayo vari sefi. Takanyora gwaro kupaliamende.